vaviri ava avo vamiko pamberi pevatongi vakasiyana vane mwangano wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vatongi vaziva zvikumbiro zvevaviri ava. Vati vaviri ava havana kuchengetedzeka kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti vakagumbukirwa neveruzhinji. Mutongi anzwa chikumbiro chavachombo vaelisha zindano. Vati vachombo vanogona kutiza munyika sezvo vachiti miganhu yenyika ina kuchengetedzeka zvakasimba zvinozoita kuti vatadze kumirira kutongwa kwemhosva dzavari kupomerwa. Rumwe rutivi mutongi anzwa chikumbiro chavachipanga amai Josephine Sande. Vati vachipanga vanogona kuitwa kanyama kanyama neveruzhinji avo vanhu vakavatukirira pavakabuda mudare nemugovera. Nyange hazvo vatongi vaviri ava varikuungana navalavhuwa madhuku vanovegweta sekumirira vachombo navachipanga kuti munhu ane kodzero dzekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvisinei nemhosva yakatarisana nayo. Vatongi ava vati zvinogona kukonzera kutagadzikana munyika kana vachombo navachipanga vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Madhuku vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro. Vachombo vari kupomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo pamwe nekuita uori mukutengeswa kwemasitendi savaive gurukota rezvematunhu kune kutora mari kubhanga guru renyika nereserve bank of Zimbabwe vakairovera pamupinyi. Nekune rumwe rutivi vachipanga vari kupomerwa mhosva yeku mashoko emanyepo uye anokanganisa chimiriro chemauto emunyika zvichitevera mashoko avakataura pamuzinda wezanu pf vachishoropodza mukuru wemauto munyika vaconstantino chiwenga avo vakati masoja aizopindira kugadzirisa zvainge zvanetsa munyika. Masoja akazopindira zvakakonzerawo kuti vaimbove mutungamiriri wenyika varobert mugabe asiye chigaro vakadzivirwa nevaimbova mutevedzeri wavo vaemarson mnangagwa avo vakagadzwa semutungamiriri mutsva wenyika nechishanu svondo rapera. Ndakamirira studio 7 muHarare, ini Thomas chiri pasi.